Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro, vamunangagwa vati bato ravo richakunda vanopikisa zvine mutsindo mumaguta.
Kuonekwa vaverengwa nedrone muri kuma 115,000 vari muno mukati. Kana tikazoverenga vari panze, it is 1,000,000.
Mutungamiri wenyika vasorawo mabasa ari kuitwa nevanopikisa mumadhorobha, vachiti vari kukundikana zvopakuti madhorobha azare masiweji.
Vari munovo Harare nokuti maforosa apfuura uyu maishashangiwa neopposition. Saka nhasi nekuona kwamakaita uku movatsvaira, movashashanga.
Asi meya weHarare vari vebato reTCCC vati havawirirane nezvataurwa navamunangagwa.
Isusu tinoti aiwa, isu tisu tiri kutsiva hurumende iyi. Iyo inofanirwa kuchibva nekuti yauraya zvese zvayabata zvinofa. Zesa yafa, Zinara yafa, NRZ yafa. Hakuna kwatiri kuinda, kwatakabva ndoo kwatiri kudzokera. Saka tinoti aiwa, hurumende ichavhoterwa, iwo hurumende yavachamisa.
Mutevedzeri wavamunangagwa vaConstantino Chiwenga vasvorawo mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachivapomera mhosva yekuda kudyidzana nenyika dzekumadokero.
Mese manga muchidayira kuti nyika inovapa nevene vayo. Nyika inotongwa nevene vayo. Ko imi tirokupai nhai vekuwe kuti muteerere munhu ndibvi zuro wandakanzwa zvikanziya. Kana mandivhoterai ndapinda muhofisi ndobva ndanotaurira Biden kuti ndaita dhiri rangu tibvisa masankisheni mapauso. Ndochiito.
Asi vaFelix Mafa vanova mumwe mutevedzeri wemutauriri webato iri varamba izvi vachiti ndezvemugodzi matsuro.
Zviri kurehwa nababa vachiwenga Vice President weZanu kuti tiri mapapeti eWest. Kwete, iwo ndiwo mapapeti eEast nekuRussia nemaChina varouya kuzomora upfumi pasina chavanoita.
Mumwe ataura pamusangano wanhasi ndiva Passion Java, avo vakurudzira vanhu kuti vavhotere vamunangagwa.
Isusu semaporofi emuZimbabwe sekuti pasi nemhandu takaona mumweya umo kuti musi wa 23 August chingama chehu chichiri pano chiri kupinda muofisi. Takazviona mumweya kudhara. Saka ndikuti maprofesi oidi
vaimbova nhengo yeTCCC vaPaddington Japajapa vataura pamusangano weZanupiefu uyu nhasi vachiti
pasine mhando, pasine TCCC, Your Excellency, ndakaona kuti hatina maturo. Taipupurutswa nemhepo, Your Excellency, tichibva tateera muna ye2000 takateera pataona kuti hakuna zviripo.
Zvichakadai, mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vange vari kunkai nhasi vachitsvagawo rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ukuwo vamwe vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika asi vachirambidzwa nematare vaSevia Kasukwere vadzokerazve kudare reConstitutional Court vachiti zita ravo rinofanira kuramba riri pane bepa richavhoterwa kana kuti ballot paper kusvika dare iri ranyatsopepeta zvose zvavari kuti zvinofanira kuitwa kuti nyaya yavo ipere. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.